nengo zetu ipo sisi zataura ne studio pepe kupigita East Dinoti vatigirwe bato re ZANPF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANPF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakacheriswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo mubhikita muTCCC vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe
vana kuti gomba vari kudhistroya mabhoni akadhirwa navamudzingwa izvi zvinoratidza kuti maelection atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo
vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari kurwenda kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa mubhikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vari kumirira sakanzura weTCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabiot mchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka
takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko rekutomwa kuvhileji iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani
vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana netsarudzo asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuti hazvisina maturo
I think one of the period of both sides at that time it was under 10 years. So now I can do all of the special problems of both indicators about the Saga. Promises and send out to the issues of Funam to do it about.
The battle rate people see that Vanga was Satva Mangara Nye Kuma Purisa as well as Rango Mangara Mugua Pup Inotera. Mirishonga is the material rainy capital to the Masingo, Iriku Kira Zua Nezua, Nezuro, the men go to the Jizmai, the battle no Pigisa Iri, Saka was just to kuti zvakanotidza misha mushure mekumisa kuurawa nenhengo dzebato reZANPF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi mune imwewo nyaya vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato reZANPF dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vaJohn Paradza kuti vamirire ZANPF mutauriri wemhuri yekwaRhodzi vaAaron Mutonhori vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika
mhuri yaMutonhori inoenda zvekumasevena kuya kumadeko inenge yakadzvinyirigwei kana kudzvanyudzika kuti ibude mumugwagwa azvoita sekuti mhuri yachona yaita sekuti yaiovhateka ndiyo inofanira kuva ikamupushira kuti anopinda mubridge
vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazi remhuri yavo kumvuma nakamirira studio 7 mumasvingo dini Godfrey Mutimba.